Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 16/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
ane makompensa reizwa kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemutemo zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadzakwa
Mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza asungwa achida kuedza kutiza achienda kuMozambique America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Martin Luther King nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wemukobha mudare paramende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaAmbos Chibaya nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri nevana vakasungwa nemusi wemugovera mumusha wevazhinji webudiriro muHarare vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukuridzira mhirizhonga ngatidzwei zvakawanda kubva kumutoreri wenhau Frank Chikore uyo angari mudare nhasi
Vachibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana kusanganisira mwana ari pasi pemakore gumi nemasere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vakaudza mutongi wedare kuti havana kubatwa zvakanaka nemapurisa rimwe remagweta evasungwa ava vaChris Mike vaudza dare kuti vasungwa ava vakashungurudzwa vari muusungwa
vakunzi vakaungana pane imwe imba kubudiriro vaine chikonzero chekukonzera mhirizhonga saka vari kunyunyuta kuti havana kubatwa zvakanaka vakanyima chikafu havana kupuwa mukana wekuti vatadze magweta avo zvakare rimwe gweta rakatorohwa
Vamike vaudza dare kuti mamwe madzimai akabatwa zviri kunze kwemutemo nemapurisa akavasunga kubudiriro anonzi akanga akadhakwa izvi zvatsimirwa nevakafanobata chigaro chemutauro weCCC muzvare fadzai mahere
zvakare ane makompensa reizwa kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemutemo zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa aiva
Mutongi wedare amai yokaidzuda vati hurumende yeferefete zvichemo izvi uye nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vakatarisirwa kuenderera mberi nekupa zvikonzero zvavo zvekuti sei vasiri kutambira kuti vasungwa ava vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaGarauzive vaudzawo dare kuti vamwe vagari vemubudiriro vari kuda kusungwa nenyaya iyi vakaita semumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta havasati vasungwa vatiwo vasungwa ava vanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburitswa muusungwa uye vanogona kutiza amai dzuda varamba chikumbiro chokuti mwana mudiki ari panyaya iyi abviswe munyaya iyi asi vamuisa mumaoko ehama dzake kuti atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaabvisiswa Vatsigiri veCCC pamwe nevatori venhau varambidzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo kupinda mudare izvi zvashorwa nemumiriri weHighfields muparamende vaHappy Mochidziva avo varambidzwa kupinda mudare
aiwa tinoona kuti mapurisa akuramba achitosenzeswa nehurumende ZANPF kutsvanyirira vanhu nekuti nyaya yedare dare rinofanwa kuti munhu apinde akasununguka achiwana hama dzake dzichiteerera nyaya kwete kuita sekuti yava kwakutongwa vanhu vane mhosva hombe dzavakapara pasina mhosva iripo nekuti mhosva iyi haiexisti yekuti makawanikwa muri pamba penyu makaungana vaakurambidza vanhu kuungana padzimba here
vachibaya nevamwe vavo vakasungwa nemugovera vachiita musangano pamba pemumiriri webudiriro muparamende vakosta machingauta rimwe remagweta evasungwa ava vakudzaikadzere vanonzi vakarohwa nemapurisa pavakaenda kunomirira vasungwa ava pakamba yemapurisa kubudiriro kwakare vakadzere vanonzi vakakuvara ruoko mushure mekurohwa uku uye vakazoiswa plasta paruoko urwu vakambochengetedzwa nemapurisa nezuro pavakaenda kunomhanara nyaya iyi vakapomerwawo zvakare mhosva yekuita zvisina maturo uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare nechina ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vaimbova mutikitiva weCentral Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mumwe mukuru wemapurisa paWedza kuMashonaland East vanonzi vabatwa nemapurisa ekuMozambique nhasi mangwanani vanonzi vange vava kuda kupinda munyika iyi. Mutori wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nemapurisa rati vamuvhevhi vasungirwa muMozambique uye gwaro rimwe chetero rati vamuvhevhi vasungwa vachiedza kupfuura pamuganhu weZimbabwe neMozambique asi pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande pari kuratidza vamuvhevhi vachisungwa netambo kuMozambique taedza kubata mutauriro wemapurisa vapounyati uye vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinyatsonzwisisa kuti vamuvhevhi vabatirwa papi chaipo. Zvichakadai mapurisa azivisa mazita evanhu vakafa mushure mekupfurwa navamuvhevhi. Vanhu ava vanoti vaCrispin Mubvana kaNerusine vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa vachibva mubhuku rekwaZinzombe kuWedza, Inspector Maswe Hove vepakamba yemapurisa yeWedza pamwe navamunashe Mujani vane makore makumi maviri vanobva mubhuku rekwaMujani kuWedza kwakare. Mapurisa azivisawo kuti mumwe mupurisa akakuvara anonzi Detective Constable Tendai Mugova. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi yave kupa kuti kugadzira zvinhu kudhure kune vemaindustry zvichipa kuti vapedzisire vodhurisa zvinhu zvavanotengesa kuruzhinji. Kana kuSouth Africa kunotengwawo zvekudya zvakawanda neZimbabwe kune dambudziko guru remagetsi. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari kukurudzirawo kuti nyika itsvage dzimwe nzira dzekugadzira mhando dzemoto kuti dambudziko iri ripere. Muzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari vakatiwo vari kuda kuisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemunyika kugadzira magetsi kubva kuzuva kana kuti sola. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Chokwadi, ndingangoti pane zvinhu zviviri zvitatu zvabatana. Chekutanga ndichocho chekuti dhora remuno ririkuramba richitonha rinova ndiro ririkunyanya kushandiswa kutenga chinhu. Chechipiri, value added tax yakakwira kutanga mwedzi unowu kubva pa14.5% kuenda pa15%. Zvoreva kuti zvinhu zvatokwira mutengo nekuti vanenge vachipfuudza mutengo kuti iende kana makosi kuti aende kuna konsuma. Chechitatu chaitika ndechekuti paimbovawo nemukana weduty free waishandiswa nevanhu kutenga zvinhu kubva kunyika. Saka iwo mukana weduty free unenge wakavharwa zvakare.
Zvamira zvakadai, veruzhinji vari kuzvitambira sei?
Veruzhinji vari kuramba vachinecheka uye tingangoti cost of living yavo iri kuramba ichiwedzera asi yatingati standard of living kana mararamiro ari kuita vanhu ari kuramba achiderera nekuti vanhu vachakwanisi kutenga zvinhu zvavangatifanira kunge vatishandisa muupenyu. Zvinofanana nemafuta ekubikisa, zvinofanana neupfu dzimwe nguva. Saka vanhu havachakwanisi kuti zvakafanana nechingwa nevana vevana vechikoro havachakwanisi kutenga zvinhu izvozvo, zvinochizokonzera kuti paite matambudziko.
Zvinhu zvingaitwe nehurumende kuti tione zvichigadzirika?
Pane zvinhu zvinofanira kuitwa yatingati izvi immediate term, yatingati inzi long term. Saka mune ramangwana tinofanira kugadzirisa maindastry edu kuti anga achikwanisa kugadzira zvinhu muno muzimbabwe. Asi munoona kuti dambudziko iroro rinoriripo nekuda kwekuti hatina magetsi akakwana uye petro yacho iri kudhura. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa zviri mukugadzirwa kwezvishandiswa zvinodiwa muno muzimbabwe. Chechipiri, ndinofungidzira kuti vanhu vanofanira kuramba vachibvumidzwa kutenga zvinhu kunze kwenyika kuti zvive munomu kusvika tazogadzikana. Then chechitatu ndechekutiwo tistabilize mari yedu kuita kuti dhora risaramba richidzvera.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gore rega rega muvuro wechitatu munandira, nyika yeAmerica inocherechedza zuva reMartin Luther King Day. America inotora mukana uyu kurangarira mabasa akabatwa negamba munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu iri. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika muAmerica, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vanoti zuva reMartin Luther King Jr. Day rinounza ndangariro pasi rese dzemabasa akabatwa navaKing avo vakasiya nhoroondo pasi rino yekurwisana neudzvanyerere nekurwira kodzero dzevatema. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio vanoti vaKing vakaita mabasa makuru munhoroondo yenyika yeAmerica.
Dr. Martin Luther King Jr. vane zuva ravo rinocherechedzwa musi womuvhuro January 16. Wanga ari mutauri tingati spokesperson weorganization yecivil rights movement muno muAmerica, organization yairwira vakodzero dzavanhu vatema muno muAmerica munomu. Saka izvi vanorangarirwa zvikuru nokuti vanga vasingati vanhu varovane, asi kuti vava nedzidziso yekuti aiwa tinogona kupesana asi tichinge tichibatana zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNebraska, mufundisi Eva Mudambanoki vanoti zita ravaKing rine nhoroondo inonetsa kukanganwa.
Zuva raMartin Luther King Jr. Izuva rakakosha muAmerica nekuti tiri kutaura nemuroti akashandiswa naMwari. Munozwisisa kuti upenyu hune urongwa hwaMwari kana kuti muchirungu destiny or purpose. Saka Martin Luther akasarudzwa naMwari waizwi pakati pevanhu munguva yake achitaura achiti ndine chiroto chekuti mumakore achauya etariko zvino vanhu vaizenge vakuwadzana varungu nevatema nemarudzi vachigarisana pamwe chete. Saka tinorikoshesa nekuti izuva iro tinorangarira kuroteswa kwake neizvo akaita.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti semudzimai wechitema muAmerica vanotora mukana wanhasi kurangarira mazwi ekurudziro aipiwa veruzhinji navaKing.
Ndinorangarira kunyanya quotation yavo yavanotaura nenhau dzokuti freedom haifi yakapiwa, rusununguko harifi rwakapiwa nemudzvanyeriri. Asi kuti vari kudzvanyirirwa ndo vanotofanira kuti vatodemanda kusadzvanyirirwa nevanenge vachivadzvanyirira. Saka inini ndicharisa Dr. Martin Luther King Jr. tichivapemberera, ndinotarisa kwandiri kugara nekwandakabva ndichiona chinhu chakafanana zvinoendera nemaererano ekushayiswa rusununguko. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to choose the party you want to choose, freedom of expression. Aya ndo mafungiro angu ndikatarisa nema mapemberero atinoita Dr. Martin Luther King.
Mufundisi wekereke yeCovenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vanotiwo kunyangwe muchitendero samufundisi wekereke yeBaptist Church vaKing vakasiya nhaka yakakosha.
Tiri kutaura tarisa zuva ranhasi tichitarisa chidzidzo chatingada kuti tione kuti tingadzidzeiko mune kubata kwakaitwa nava Martin Luther King. Tinozwisisa kuti vakaita yatingati pachirungu impact kuvanhu nekuda kwezvinhu zvinenge zvishoma kana zvatingati zvakati wandei katungamirira vanhu kutsvaka kutaurirana vatema nevachena pasina mhirishonga.
Masangano aimiririra vashandi emalabor unions muno muAmerica ndiwo akatanga kukurudzira kuti vaKing vacherechedzwe nezuva rezororo. Mushure mekushaya kwavaKing nengo dzeparamende vaJohn Conyers naSenator Edward Brooke vakaisa bhiri kudare reCongress kuti zuva rekuzvarwa kwavaKing riitwe zuva rezororo muAmerica. Dr. Martin Luther King vakaberekwa musi wa15 Ndira 1929 kuAtlanta, Georgia. Vakazopfurwa nepfuti vakafa musi wa4 kuBumbi kuTennessee muna 1964. Reverend King vaitungamira kuratidzira murunyararo kuti vatema vawane kodzero dzavo muAmerica. Muna 1964 vakapiwa mubayiro wakakosha pasi rose weNobel Peace Prize. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zeninga.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anga ari pakati pevanhu vainge vachitsvagwa zvikuru nemapurisa emuItaly ari mukuru wechikwata chemafia Matteo Messina Denaro asungwa. Denaro ainzi ndiye aitungamira chikwata cheCasa Nostra Mafia uye asungwa pane imwe kirinika kuPalermo. Mapurisa anga ave nemakore matatu achimutsvaga. Matare akatunga Denaro asipo akabatwa nemhosva dzekuponda dzinodarika gumi kusanganisira kupondawo vamwe vachuchisi vehurumende vaviri vanoti Giovanni Falcone naPaolo Borsellino muna 1982. Denaro akamboti anokwanisa kuzadza nzvimbo inoradzikwa vanhu achiviga vanhu vaakaponda iye mbune. Hurumende yeBenin iri kupomerwa mhosva yekusataura chokwadi chizere panyaya dzekurwiswa kuri kuitwa nyika iyi nevanopfurikidza mwero. Benin iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda neIslamic State avo vadzikamidzi kunyika dzakaita seBurkina Faso, Niger neMali. Hurumende inoti iri kuita zvakakwana kurwisa vanopfurikidza mwero ava asi vakawanda vanoti iri kutatarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vangwarire zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera munguva ino yekunaya kwemvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba, Dr. Christian Marova vaudza Studio 7 kuti mwaka wokunaya unounza zvirwere zvemanyoka zvakawanda. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha uye zviri nyore kudzivirira zvirwere zvichienzaniswa nekuzorapwa. Dr. Marova vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nemvura yakachena vasati vabata zvekudya.
Tokurudzira kuti vanhu vanofanira kugeza maoko nguva dzose vasati vadya zvokudya nemvura yakachena neyatinoti running water nesipo nemadota kana kune vari kumamisha vanogona kunge vachishaya sipo. Tinokurudzira zvekare vanhu vageze maoko pese pavanobva kushandisa zvimbuzi kana matoilets uye pese pavanokwazana nevanhu vanokurudzirwa kunzi vange vachigeza maoko. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu ngavadye chikafu chakabikwa zvakanaka uye chiri kupisa. Kana zvokudya zvava kudyiwa zvaisa patafura ngazvivharwe kuti zvisarohwe nemhepo zvinozoita kuti nhunzi dzisamhare zvekare, nekuti nhunzi dzinobatsira pakutapikirwa kweutachiwana kubva kune umwe munhu uye zvichienda kune chikafu chedu chatinenge takaisa patafura. Tokurudzira zvekare vanhu ngavamwe mvura yakachena yatinoti boiled kana mvura yakaboiliswa, mvura yakatritwa. Tine zvakaita sana water guard vatogona kushandisa pakutrita mvura iri kuti ichene.
Vakurudzirawo kuti zvakakosha kuti vanenge varwara vaende kuzvipatara nekukurumidza.
Chakakoshesa ndechekuti munhu akurumidze kunoona machiremba kana kuenda kumakliniki kuti apiwe mushonga nekurapwa zvakanaka kuti zvirwere zvisarambe zvichipararira uye munhu asafe.
Vasimba rashe James Tafi yenyika, vanotungamirira sangano rinomirira vana mukoti vanoshanda mumakanzuru munyika reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu abatwa nechirwere chemanyoka zvinosanganisira kuita tsvina yakaita mvura.
Chinhu chinonzi diarrhea kureva kuti munhu anenge aita manyoka katatu anenge mvura. Izvozvo zvinokonzeresa kuti mumuviri memunhu azenge achiita dehydration. Saka masaenzi nzimutombo mamwe atinoona ndeyekuti munhu anoita anonzi masangani eyes kureva kuti maziso anogona kuwira mukati. Takatarisa skini yake tikaidhonza inogona kunge yakudhonzeka zvekuti unoona kuti uyu munhu ari kurasa mvura yakawanda.
Vawedzerawo vachiti nekuda kwekuti pombi dzesuweji dzave kugaropotika mumadhorobha, nguva yekunaya inowedzera njodzi yekupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo mvura dzetsvina dzichikukurwa dzobatana nemvura inogona kunwiwa neveruzhinji. Vatafi renyika vatiwo zvakakosha kuti makanzuro awanise vanhu mvura yakachena, vachitiwo zvipatara zvinofanirwa kuva negadziriro yekurwisa zvirwere zvemanyoka.
Ngakunge kune zvese zvekushandisa, tikutaura magloves, tikutaurisa kuti pane mvura dzinoiswa mumuviri, dzinoiswa nemutsinga, dzinoita kuti vanhu vange vachizorarama especially pakorera.
Asi makanzuro akawanda anoti haana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kupa kuti kuwanisa veruzhinji mvura yakachena kunetse. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vatenda kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid zvinowanda nguva ino yekunaya kwemvura. Vatiwo bazi rezveutano rakatotora matanho ekugadzirira kurwisa zvirwere zvemanyoka izvi.
Tinotapeta mumwaka wemvura sekuona mvura yekunaya zvikuru. Bazi rezveutano rwekwevana ratenga iro mishonga nezvinoshandiswa neveutano kuti vaongorore zvirwere izvi zvakafanana netyphoids nekorea. Ende pari zvino tingatoti kana vanatoti madiarrhea wakipi such as IV fluid antibiotics teams neother materials vakatotengwa zvavapo.
Vamujiri vakurudzirawo veruzhinji kuti vateedzere matanho anotaurwa nebazi rezveutano mukudzivirira zvirwere zvemanyoka.
Tingakurudzira zvakanyanya kuti vanhu vashandise mvura yakanaka yatikati safe water, kugeza maoko nezvimwe vatingati hand hygienic measures. Vanofanira kunge vachizviita nguva dzose, kwete kuti vanhu vanonotora mvura murwizi rwekuverera ndo yamvura yekumwa. ndovaya kubika kwetu.
Chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 kusvika 2009 uyewo zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zana vakabatwa nechirwere ichi. Muna 2018 na 2019 chirwere chekorera chakaurayawo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Winky D, muimbi wemuZimbabwe asarudzwa kuve muimbi wechirume akakunda vamwe kuchamembe kweAfrica nekambo kake Happy Again makwikwi ane mukurumbira All Africa Music Awards kana kuti Afrima. Vamwe vaimbi vainge vachikwikwidzana naye kuwana mubayiro uyu vanosanganisira vekuSouth Africa vakaita saAris, Kabza, Desmore, Master G nevamwe. Winky D achangobvawo kubura damba refu rinonzi Yureka riri kutambirwa nevakawanda rine nziyo dzakaita saIbotso, Dzimba Dzemabwe, Sheka nedzimwe. Achinyora padandemutande rake reFacebook, Winky D atenda zvikuru vose vanomutsigira munyaya dzekuimba achiti izvi ndizvo zvinomupa simba. Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Isao chiti makorokoto kuna Winky D nechikwata chake che Vigilance nekuwana mubayiro wepamusoro. Chirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurowa uye kumbunyikidzwa kunonzi kwakaitwa nengo dzebato rinopikisa Resistance Coalition for Change idzo dzakasungwa nemusi wemugovera kubudiriro muHarare. Vateereri, musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisha yanoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisha yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera madzimai nenengo the Citizens Coalition for Change zakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi uyo ari kufungidzirwa kuti akauraya vanhu vatatu kuwedza asungwa ave kuda kuedza kutizira kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina PJ muchinzwa naudze isindebele.
Soko isikati sendaba ku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 yimvulo mhlaka 16 Zibandlela 2023. Ngifisa Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Sithi liyeza ilanga elivithutha iZimbabwe izaba free. Wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile.
Abebandla leCitizens Coalition for Change ababotshiweyo ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje.
UMartin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kowayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhanyelwa imisebenzi emihle ayenzayo esaphila. Owake wasebenza uhlangothi lwamapolisa asebenza nsitha olweCID uJason Muvevi owethe sacala lokubulala abantu abathathu abagugela isiphathamandla samapholisa eWeza esigabeni seMashonaland East ubiwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla leCitizens Coalition for Change ababotshiwe ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamise phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje besethe sayicala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni emzini womeli webudiriro edalele ephalamende umnumzana Khosta Matshingauta. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa okudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza umnumzana Khutza Ekadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkayi Dzuda nguye umantshi kulolu daba abatshutshisi kungumnumzana Dziba lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili umpholisa ucungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha. IZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala libelithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acinele uphakamisa lolu daba phambi kwamantshi. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kwabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ebheyili luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelis Gamani.
Wakhe wasebenza kuhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi owethe sayicala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWetsa esigabeni seMashonaland East ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki namhlanje ekuseni esengenile kulelo lizwe ebalekela amacala akhe. Umbiko owethulwe ngama polisa uthi uMuvevi ubotshwe esengena kwele Mozambique emngceleni walelo lizwe leZimbabwe. Imifanekiso yamavideo aphuma ezinkundleni zokuxhumana abiwa iveza uMuvevi ebotshwa ngentambo ngabe Mozambique. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati ngalolu daba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Embikweni munye amapholisa aveze njalo amagama abantu abadutshulwe babulawa nguMuvevi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Laba bantu ngabathi uMnumzana Crispin Mubvana, Kaneru Sine obeleminyaka engamashumi ayisithupha lambili okuzalwa 62, obedabuka emangweni kasobhuku zinzombe eWetsa. Kuvezwa sibalo Inspector Maxwell Hobe oyenkambeni yamapholisa eWetsa kanye lomnumzana Monashe Mujani obeleminyaka engamashumi amabili wasemangweni weMjani khona le eWetsa. Kulo umpholisa njalo oyedwa owadutshulwa walimala kakubi uDetective Constable Tendai Mukova. Uhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 weneliseuxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, ndoda lokuthiwa wayelipholisa usedingakala lo wabulala abantu, umvubulele abantu. Yikuyenza nje umthetho isigilamkhuba nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi. Laba bantu laba abasuka embuthweni, be overthrown, kumbe wakade serve nje ku-army without those credentials as overthrown, kumbe serve kulipholisa ngumkatijele. Abantu laba alise isikhathi eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu kakumsiyonto enzima kuye, ubona nje kuyinto nje elula, isigilamkhubo nje kuphela, without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi, bebetshelwani ngubani. Ngibona isiganye nje kuphela lesi sizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi.
isikhathi esincinyane nje
ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapolisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebengwa izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona ngazani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo bangabe begqikeza ezindlini kumbe behamba iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona, kuseduze nje ukuthi ebanjwe khathesi.
Lo ke umnumzana Maxim Kandla owala impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo ngaphambilini kokubotshwa kuka Jason Muvevi. Lolu daba luphume endabeni zethu zekuseni ngo 6. Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kwayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa ikakhulu imisebenzi emihle ayenzayo esaphila, ikakhulu leyo yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabamhlophe labensundu okulokhu kungakafezeki kuze kube manje. Kungalolu suku abemelika abazinoka amakhwapha bezama kulungisisa amaphutha angabe senzakala elizweni ekulondolozweni kwamalungelo oluntu emizameni yokulungisisa lawo maphutha, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ukuze lolu suku luqale kunanzwa emelika, kwaba ngumcabango owalethwa edalele iPhalamende ele House of Representatives ngomunye owayelilunga ngemva kokubulawa kuka Martin Luther King Jr. ngemva kwenkuthazo eyayivela enhlanganisweni zabamela izisebenzi. Representative John Converse lo Senator Edward Brooke yibo abasungula inkulumo yokuthi kubunjwe umthetho wokubeka usuku lokuzalwa elazalwa ngalo uKing ukuthi linanzwe njengekhefu minyaka yonke eMelika. Ukayena kumete Saidi ukhulume lo mkhi endabambi isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika ngokunanzwa kwaleli langa.
Ikho namhla we enjoy affirmative action kulama government set asides abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility.
So ukuqakatheka kwakhe kuka Martin Luther King singathi kugoqela abensundu la besilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu?
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause. And labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona elikunanza lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi uMartin Luther King ukwenziwa uthabe iholiday nini angisakhumbuli, nokuthi ukufika kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresident owayelifakayo ngiyabona ngureki ngama-80s
angisakhumbuli ukuba ungabe ubabaningi khonapho, kodwa mina lami ngifika lapha ngathola kulilanga elikhulu kuzinikela namuhla.
So kulesikhathi linanzwa leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika kuMartin Luther King umuyi?
Yezu kuningi sisi uma ukubuzwa kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhonokho ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept leyana yokuthi even the most minor among us counts, ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje singabantu esilokhu saba le-ground kuze kube lanamuhla kulokhu kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho, abantu abalokhu bekhuluma izinto zolida, angazi ukuthi bona bekhuluma kuthiwa i-justice, bebona amazwe evuma, bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa, abakithi labo kumbe bekhona isifundiso khonapho.
Ebantwini abansundu balapha ubona bele nhlonipho na, bayazwisisa na ukuba na kutshoni khonoko kwenziwa nguMartin Luther King?
Kakhulu kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone, esingakufunda kubo laba bantu. Akubona ungaze uye nje emachurchi la kuma-organization lezikolo uzabona ukuba into enjanami. Even le makhiweni, ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lama-university, uMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha yibo labo koMartin Luther King.
Lo-ke bekungumnumzana Mukhululi Ndabambi oyisizalane eseZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Limuzweke ekhuluma ngokunanzwa kwekhefu ele Martin Luther King Jr. Day lokuqakatheka kwalo, kungxoxo ayenze logayina kuMete Saidi owe-Studio 7. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana babika sebezithola bebhekane lohlupho olukhulu lokungatholi imithi ezibhedlela zikahulumende. Uhulumende nauthi ukusilela lokhu kudalwa yikuphazamiseka ekuthengisweni lokuthengwa kwemithi umhlaba wonke ijikelele. Yintathele izindaba eye-Studio 7, uMqondisi Dube usilipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise lomsebenzi ukuze ubuyele kusimo esasikhona ungakaphanjaniswa ukuqhamuka kubhubhani kulowe COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inengogoqela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kwele Botswana. UDikoloti uthi le Botswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni achiyeneyo aphetsheya.
Realizing the dire state of availability of medicines in the country and the challenges with sourcing, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asilamithi, sesithintane lamahhofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi.
IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudalwa izindlela zokuthenga zaphazanyiswa kakhulu yokuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi sekulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labokuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHebron uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abokuza babhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Nga umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kakaneng neng ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abaningi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi leyana ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid so kuyabe sokusitsho ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies but nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi iningi labezimabhalisebenzi imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangenelisa ukudinga usizo kwindawo zempilakahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazawuphephelaphi nxa umumo ususibanje. Ngoba isintu sithi nxa kubhebha ezimanzi bukangakana nezomleyo sokunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke.
Okunzima kuningi labezimbabwe abangenelisa ukufinyelela usizo kwezempilakahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHebron uke wehlelwa yingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluyangaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engakuyahle ngiyahlangana la nje kade sinje emalangeni ngo-December nje kade ngike ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende hayi no usizo kangilutholanga ya awusela sizo esilutholayo ngoba akulamithi eqinisweni ukuthi akulamithi njalo lokho sokusebenza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni angumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi yokuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumente kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela soze uthole lutho ekugcineni vele uzakufosela ukuthi private and uprivate yangkhona leyo uyabungela imali yakuthuthini imithi enelayo. So isimo esibi kakhulu isimo esingekho sihle ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHebron layo ukhala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuzasinyathezela kakhulu thina especially esiselizweni laseHebron. Ngobana imizimba le isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awukabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe kuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukubana aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azivikele ekubambeni imikhuhlane yesihudo enjengekholera evame ukuhlasela iningi ngesikhathi sezulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 lamhlanje uSikhixa Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owekholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wekholera umkhuhlane wesihudo esibi umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
USikhixa Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla lokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyeliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho uSikhixa Mfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu yabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela lapha bafika bambone khona bamfake i-drip bamuphe lama antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi impilo yakhe ingashabalala.
Iningi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Izulu liyana kulezi nsuku njengoba lamanzi ayihamba isikhathi eside, sesisabela ukuthi sabamba ikhorela namasuweji ngapha yabeduka kangaka koBulawayo. Hayi kunzi ikhansili kumele ilungisise amaphayiphi. Sisi besithi amapipe akhona semadala lawa masu njalo bereduce la madate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuchembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa irayisi water stew. Ikholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
UDokotela Siyamuchembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa yi-oral rehydration solution nxa umuntu ekwanisa ukunatha. Kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa yi-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi ababayamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka 2008 kusiya ku 2009 uthi ababanjwa elumkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka 2018 kusiya ku 2019 ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulive Talk namhlanje sikhangela uhlupho lodlakela lwezombusazwe nokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo njengokubotshwa kwabe-CCC okwenziwe ngomgqibelo. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.